Ngokuthi nda babaka ndimilile kubunza kwenye ubunza nyakanaka. Mfundisi moyo zimwe zinhu zvavanoita mfundisi moyo vaanoshanda vanotomukawo vachienda kubasa Monday to Friday kana vachinge vabva kubasa mfundisi moyo sedzimwe nguva vanozvitsvaisa nenzira dzakasiyana siyana vadzoka vanenge vachienda kuchechi kundonamata. Minamati vanenge vachiita pazuva roga roga ndo zvimwe zvatingashiita izvozvo nekutaurawo nevanhu vakasiyana siyana through mafoni kuvabatsira apo naapo tina zvimwe zvifoni zvakawanda zvinengazviitika mukati nevanhu tichiva navo tichivakurudzira tichivanyaradza zvatio zvati panguva dzino inguva dzinoemasaka ndo zvandinoita ndiri munhu anoshanda ndichiita futi zvine basa ramwari.
Tinoona kuti nguva yatiri ino inguva yecovid-19 muri kurarama sei musouth africa imomo tichiona kuti imwe yenyika dzanga dzichineswa nedenda izi.
Tichorarama mukati menyika ine South Africa tikutanga kungotenda mwari handira kutenda mwari zvikuru nokuti mwari anotiya zvakanaka hatisati taona zvedu kurema kana kuremewa kweupenyu tinorama zvakanaka Jehovha anotiitira zvakanaka saka zvinhu zviri kufambika zvakanaka hatisati tava nedambudziko tichitarisa kusouth africa kunoko nemamiriro emacovid-19 zvinhu zvekuno zvinhu zvinoitwa nenzira yakanaka mumalevels imomo vanhu vanenge vachimukawo vachindoshanda vamwe vachitengesera zvinhu zvavo vamwe vachiita zvakasiyana siyana chiriza chiri mazona apo asi zvizhinji hazvinhu zvinenge zvakanaka sataona kurema kana kushata kwezvinhu ndiko kurarama kwatinoita kuno.
Ko panyaya yecovid-19 apa muri kuita sei?
Dzimwe nguva ino yecovid tirikuona zvishuwa kuti iri kuuraya vanhu vakati wande zvakanyanyisa saka zvinhu zvinorwadza tiona hama dzakawanda dzichiparara saka zvozvitongosa kuna Jehovha mwari kuti mwari dai akabatsira vanhu vake akavatungamirira uye futi zvine vanhu vave vanhu vanonzwa kuda kundobayiwa mavaccine sezvandinongaitawo kuti hatigoni kuti vanhu vamanikidzike asi kuti vanhu dai vakandobayiwa mavaccines nokuti kunoko zvinhu zviri simbo munhu wemunhu anogona kungotora foni yake obva ati pawhatsapp obva ati hai panhamba ipo obva ati kubvunza passport namba yako kana ID namba yako otopuwa ndiri undobayiwa saka sokunzwa kuti vanhu vaite zvakafana izvozvo zvakakosha.
Tiri kunzwawo kuti mufundisi moyo makatsikisa nziyo mbiri mungatiudzawo pamusoro penziyo dzenyu idzi.
Tingadimbe nziyo mbiri idzi inhau dzekuti pane radio yeSouth Africa SABC kuvez FM ekushamarara aripo anonzi Big Joe munhu anobata vanhu zvakanaka asingasarudzi uye futi neradio yekuvez FM radio yakanaka dzimwe nguva chinoyodani wako chitaura ishona yedu saka zvinhu zvakaita kuti ndiimbe nokutenda rudo rwavo nokuimba futi nziyo yechipiri yandakaimbira futi rudzi rwavo hwechindevere chekwavechikumpumalanga iri nziyo yeTS Galaxy ndo pakabva nhau idzodzo.
Manga magara muri munyaya dzemimhanzi here mufundisi moyo?
Ini handisi munhu agara ari mune zvemumhanzi. Zvemumhanzi izvi hatizvizivi. Kutotanga kudoimba kutoenda kustudio nokuona zvinoitwavo tikaona tikati basi guru unoitwa kustudio hazvisi izvi hazvisi nyore asi nhau yerudo wakangouyawo nerimwe yamazuva ndii zvangu kubasa ndobva kwanguuya nziyo idzodzo asi tariso yandiri kutarisira nayo inhau yekuti zvandapinda nokuimba ndichitenda ndinotarisira kuti kana zvikafuma zvakanaka ndingagona kuzova nemasongo ezvechitendero anopisa anichaimba nelanguage yedishona nechindevere chesouth africa zvozvo ndine opportunity paredio iyi yekuvezefemu zvakanyanya ndiri munhu anozikwana zvakanyanya paredio iyoyo.
Zvii zvamuri kuimba nezvazvo munziyo dzenyu idzi?
Zvandiri kuimba nezvazvo munziyo iyi yokutanga inonzi Idhumo laka Big Joe neinzi yechitu inonzi Lochani chava sakwandevele chava samaTS Galaxy ndo zvandiri kuimba nazvo iri nhau yokutenda kubata kuita mushamarari uyu basa rake pakushanda kwake kwose nerudzi yechindevere uye futi netimu yavo saka zvakandiita kuti ndibuditse songo nokuti yakambobuda ikaridzwa endenzekera kunaka ndazviri kunzira pafoni saka ndozvakaita kuti ndidzodzo pandimbi nziyo idzi mbiri dzine chinhu chinofadza kwazvo.